Vaviri avanzwa vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vaende kumapurisa munzvimbo dzavanogara kamwe chete pasvondo dzamara nyaya yavo yapera. Maziwisana Pambuka vanzwa vafaniri kupindura munyaya dzekuferefetwa kwenyaya yavo uye vanzi vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno. Vaviri ava vakasungwa nezuro nekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC mushure mekunge kambani yavo yeFruitful Communications yapiwa basa rekushambadza kambani yeZesa zvisina tsarukano. Vaviri ava vari kumiririrwa negweta vaJonathan Samkange mune imwewo nyaya. Mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa nhengo dzedare iri kuti bato reZANU PF harichaita misangano yaro yePolitburo panguva inogara dare iri, vachiti izvi zvinovhiringa mashandiro edare iri. VaMudenda vanoti vabvumirana nemutungamiri wenyika kuita izvi kuitira kupa makurukota ehurumende mukana wekuuya kuzopindura mubvunzo kudare sezvo makurukota mazhinji ari nhengo dzePolitburo. VaMudenda vataura mashoko aya mushure mekunge nhengo dzedare iri kubva kubato rinopikisa reMDCT dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba asina koshesa dare iri nekurega kuenda kunopindura mubvunzo sezvaanotarisirwa kita chitatu chega chega. Patanga kugara dare iri nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete uye kana ivo vaMudenda nemutevedzeri wavo amai Mabel Chinomona vange vasimo izvo zvotsamwisa nhengo dzeMDCT. Vanokokera nhengo dzeMDCT mudare iri vainocent konese vati vange vasingatarisiri izvi zvikuru sei sezvo pave nehurumende itsva munyika. VaMudenda vazouya pave paya nemamwe makurukota vakazokumbira ruregerero. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vatenda vaMudenda nemashoko avo vachiti vanovimba kuti zvataurwa zvichatevedzwa. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvimari vaTerence Mukupe vaudza dare iri kuti mabhanga akazvimirira haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vachipindura mubvunzo wekuti sei mamwe mabhanga ari kuramba kuvhura maaccounts vaMukupe vati kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vanhu kushandisa mabhanga, mabhanga aya haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vati vanenge varambwa nemabhanga akazvimirira vanokwanisa kuenda kumabhanga ehurumende akaita sePOSB.
Saka hakuna mutemo unovamanikidza kuti vavhurire maaccounts kune chero munhu. Zviri kwavari kuti vakutore kuti unge uite munhu anenge achivhura account kune nawo. Kasi chandinoziva ndechekuti kune mabhanga akaita sana POSB ayo ari pasi pehurumende, avo nepolisi yedu yehurumende hapana paanombofa wakakurambidza kuti uvhure account nawo.
Nhengo dzedare iri dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vana vezvikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, vana vari kudzingwa muzvikoro zuva nezuva pasina zviri kuitwa nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary. Mumwe vasiri kufara mumiriri weChegut West mudare iri vaDexter Nduna veZANU PF.
Sina vabereki Mr. Speaker, kune vana vasina vabereki vari kuenda kuchikoro vasingambofi vakagona kubhadhara fees dziri kutaurwa. Minister vari kutaura vachiti vabereki ngavawane simba rekuti pane imwe nguva vozobhadhara mafees. Kune vana vasina vabereki, ini hangu constituents kwangu ndakati ngavangoenda kuchikoro, saka ivavo vana vanoitwa sei?
Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vapo mavhima vati hapana mwana anofanira kudzingwa nekuti haana kubhadhara mari yechikoro, asi vakati zvakakosha kuti vabereki vabhadhare mari idzi kuti zvikoro zvikwanise kushanda zvakanaka. Mumiriri weHarare Central vaMurisuzizai vabvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti vachauya rini kuzoudza dare iri pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 iyo yakanzi nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakanyangarika pakati mangoda ekwamarange. VaChitando vapindura vachiti vaizoita izvi mukati menguva pfupi inotevera, asi sachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa vaTemba Muliswa varamba izvi vachiti komiti yavo ichaongorora nyaya iyi. VaMudenda vabvumirana vaMuliswa vachiti bazi rezvezvicherwa rinofanira kupa komiti yavaMuliswa mukana wokuita basa rayo. Zvichakadai vaChitando vazivisawo kuti nyika ichatengesa mamwe mangoda ayo mwedzi unouya uye bazi ravo richazivisa paramende neveruzhinji nematengeserwe anenge aitwa mangoda aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.